Saramundonzi Juliet.
Ndeke. Mune makore mangani?
20.
Panambani kopano?
12093.
12093. Makatanga kugara pano zvarini?
Last year in April.
Alright. Mune nguva yakadii muri pano?
Dane 1 year. Last year from April. Ndani 1 year.
Mane kore. Anditika. Makaunzwa pano nani?
Nemurume.
Pane chamakabhadhara here pakutenga nzvimbo ino?
Ah, ndina kutenga nzvimbo yabamukuru.
Babamukuru wenyu ndiwo muridzi wenzvimbo. Alright. Saka muri kuchengeta nzvimbo yabamukuru. Saka mungazive here kuti panapa muri, saka muri kugara muringani pano?
Tiri 5.
Muri 5.
No, vanogara next
me. Vanogara munext ukamawo wakamira sei nemi?
Ai, vari kutoroja, vari kutobhadhara.
Alright. Saka imi muri
3.
Muri 3. Imi muri anagara imi muri 2. Naroja.
Ayo itu rooms dzozvinoshandisa vanhu vachanoshandisa
vanhu. Alright, vanoroja. Saka handidi makatanga kugara panzvimbo ino?
Eh.
Handitika. Saka mune imwe nzvimbo here yamunayo kunze kwepanapa?
Yekugara kumusha.
Alright, mune kumusha. Kumusha kwenyu ndekupi?
Kumurewa.
Kwamurewa. Saka panyaya yekugara kwamuri kuita pano, chibvumirano chenyu, chibvumirano chenyu chekugara kwenyu pano chakamira sei?
Ndezvekuchengeta kuti pasawa nekuti mastenza ayo kunetsa kudai so.
Saka
kungogarira kunoguta ukanzwa chaunongoshinzwa unongochicommunicata
nayo. Alright. Asi mukugara munomu chibvumirano chekuti panzvimbo yachona iyo yababa mukuru vane chibvumirano here chavainacho nevakava panzvimbo yacho? Vanacho. Handitika. Saka chibvumirano chacho vari kubhadhara zvishoma zvishoma here kuti vagone kutenga nzvimbo ino, kana kuti kana vachibhadhara zvishoma zvishoma vari kubhadhara kunani?
Ibaba, handizvinyatsoziva.
Alright. Hamuna kana matsamba anoratidza kuti pane chibvumirano?
Zvinotoda
ivo varidzi. Saka kuti hamusi kuziva kuti vachiri kubhadhara here nzvimbo ino? Vachiri kuibhadhara here?
Kubhadhara, vari kubhadhara.
Alright. Vari kubhadhara kupi?
Vanobhadharira kupi? Manzi kwadivine, handizivi kuti kupi kwacho.
Kwadivheropa.
Kwadivheropa.
Alright. Vanzi vari kubhadhara kwadivheropa. Handitika. Asi mune gwaro rekutenga kana rokubhadhara nzvimbo iyi inoka?
Inini handina.
Asi uva nayo? Alright. Chibvumirano chacho chakamira sei mungazviziva? Alright. Muri kukwanisa kuita saka vari kukwanisa here kuita zvose zvinodikanwa pachibvumirano chavo? Handitika. Vanouya vachienda? Vachiuya vachibhadhara mari dzavo? Alright. Pakanyorerana chibvumirano ichi, chii chamaitarisira kuwana kubva pakubvumirana kwenyu? Chii chamukuwana uye pane chimwe here chamunofunga kuti maifanira kuwana pachibvumirano chenyu? Asi saka toti havasirivo zvavo. Handitika. Ndikuona. Saka regai tijambe tiende panhamba. Pane vamunoziva here munharaunda menyu vakakwanisa kupedza kuita zvaidiwa muchibvumirano? Akazvifambisa sei munharaunda menyu padhuze vamwe vakagarisana navo? Pane vamuri kuona here vakakwanisa kupedza zvinodiwa nechibvumirano chavo?
Vamwe vakapedza, vamwe havasati.
Vamwe vakapedza, vamwe havasati. Asi munoziva here kuti vakazvifambisa sei? Ngaite ruzivo nazvo. Handiti ivo vanhu ava vakapiwa gwaro rinoratidza kuti vave varidzi veimba here? Vamwe vacho vakapedza ivava. Munoona here kuti vakapiwa magwaro ekuratidza kuti vamama owners edzimba?
Vamwe havasati. Tisingazivo kuti vamwe bado vazhinji havasati vapiwa.
Handitika. Ko, pane vakambouya here kuzoongorora nezvekugara kwenyu pano?
Havasati.
Handitika. Ko, chii chamunoterera kana kubhadhara uye muri kubhadhara kunani? Chii chamunoterera kana kubhadhara panzvimbo yenyu pamuri panapa?
Inini handachandobhadhara.
Aiwa, ivo baba mukuru
chavanobhadhara?
Ehe. kureva ta muna cha mupu badara. Anditika, kwa mudzimai kana vana vanocherechedzwa here pa pachibvumirano che iya iregeti jani. Ai, inoda marine road. Saka apa pauroja timbura. Saka toenda pa pamvura nemagiri. Apa vana avas tojambaga. Anditika. Toenda pa nauye ku tuda kunzwa pana uye kurarama kwenyu anditi kuti muri kurarama sei ko munoja wenyu aripo
vanenda kubasa
alright saka tapa jamba saka mukurarama kwenyu vagari vepano vanoshandipi munoshandipi mi baba
aba murumongo mushanda kuborodhera
anoshanda kuborodhera ndi anosenza ndi ani murume anoshanda ndi baba nzimbo yavanoshandira iripi Saka vanoenda sei kubasa uko? Vanoshandisa mari here kufambisa?
Vanoshandisa mari, vanopiwa mari basi.
Vanopiwa mari basi. Saka vanoenda nemakombi here kana vanoshandisa basikoro?
Zvinzungu vanongochengeta mari yacho unodaita musoro unoenda unetsoka sezvikoro padhuze.
Saka zvinotora nguva yakareba sei kuti vasvike kubasa?
Yeah, 3 hours.
3 hours vachifamba netsoka? Ivo vakareserva mari? Right. Ko chekufambisa hacho kana vachida chinowanikwa nenguva yakafanira here? Kana vachida havo kukwira chekufambisa chinowanikwa nyorega? Right, right. Chii chinoda kubhadharwa mwedzi nemwedzi? Chii chamunobhadhara mwedzi nemwedzi? Hamuna chimwe chinhu chamunobhadhara? Hamuna. Ndiani anotaura mashandisiro emari semhuri?
Mumba medu. Tese
tunobatsirana mai nababa. Nditika chii chamunonyanya kushushikana nacho panhau dzemari nezvinoda kubhadharwa? Zvinonyanya kukushushai pamunowana mari yenyu nezvamungade kubhadhara zvii zvinomboitika?
Zvinondishushai nini? Handinei.
Hamuna. Nekuti muchiri vachidiki. Hamuna vana
vechikoro.
Saka muchiri kutanga imbaka. Achiri vechidiki.
Pato zvine zvinenge zviripo hazvibhadhara.
Anditika. Saka anditi mati panapa pana anozvishandira ari pano pambaka. Ko nharaunda munharaunda menyu mamugere makambogara pasi kuti mukurukure pamwe chete zviri kunetsa munharaunda yamugere. Zviri kunetsa zvinetso zviri kunetsa munharaunda yenyu. Pane pamakambogara pasi here mukakurukura nezvazvo? Zviri kukunetsai panharaunda penyu pano? Hamusati. Anditika munonzwa sei sevagari venharaunda ino nekugara kwamukaita uye munotii neukama hwenyu nevanopa mvura namagetsi nezvimwewo? Hapana ukama nawo. Anditika munosimudzirana nekubvumirana here kana pakaita dambudziko? Munobatsirana sei munharaunda menyu?
Kana mumwe aine chaanenge achida kupauri unacho unongomubatsira.
Munobatsirana. Anditika saka pakuona kwenyu chii chingaitwe kuti imi sevanhu vemunharaunda mushandirwe magariro enyu imi? Chamungafunge chingashandire magariro enyu sevanhu venharaunda muno?
Chingashandire magariro angu kuburikidza nemunharaunda.
Kuti nharaunda yenyu inoi futi ibva yashanduka chamunoona
chingavandudza. Magariro. Lifestyle.
Chamungafunge kuti tikadai zvingatibatsire pamagariro edu mararamiro atiri kuita? Anti tiri kugara muHarareka. Saka chingavandudzi magariro enharaunda yenyu chamungafunge chingaiti?
Marodzi iwayo ndiye ari kutitambudza iwayo.
Anditika tinoda kugadzirirwa marodzi. Alright, sorry. Right. Saka vari kuti vanoda kugadzirirwa marodz.
Maintenance.
The roads. Saka pane zvese zvatakurukuraka pane chinoita kuti munzwe kutya here mukugara kwenyu muno zvakaita sekubirwa, kupondwa nekubwinwa?
Zvese zvinongosvikisa.
Zvinotyisa. Anditika saka kubwinywa muri kusangana nako kamuri kubhinywa?
Aiwa, ndisati ndambobhinywa.
Aiwa, munharaunda senharaunda. Jiri moere mo naraunda me.
Jirikitika.
Aditika koko pondoa.
Jirikitika.
Koko birwa.
Aditika. Jirikitika.
Aditika. Chino nyanya kuchikisa munzvimbo ino. Chamuno nyanya kutya munzvimbo ino iyi. Kugara kwamakaita pano. Chii chamunonyanyanzwa kutya kuti vakomana tinonyatsotya ichi. Chii.
Zvekupondwa kwevanhu izvozvo zvakauya mazuva anoizvi.
Anditika. Alright. Saka vanofanirwa kunyanya kutya vakadzi here kana kuti varume kana kuti vechidiki. Vanofanirwa kunyanya kuzvitya. Handimupuchika kupondwa. Asi munonyatsoona kuti fiye yacho iri kuvapi chaivo. Kuvakadzi here, kuvarume here kana kuvechidiki.
Kuvarume nekuti ndovanowanza kuda kufamba mausiku.
Alright. Aiwa tinotenda mama. Tinotenda zvakanyanya kuti tigova neinformation yakadai handitika. Muve nezuva rakanaka.
Ndombobvu ndezveivo izvozvi. Ndina kuziva.
Alright, isusu tiri kuita zveresearch. Tiri kubvunza kuti tione kuti magarira atiri kuita munharaunda edu akamira sei. Mararamiro edu akamira sei. Saka tiri kufamba tichibvunzana vagari vemunharaunda muno. Kuti tigoona kuti kana tanzwisisa tozobuda netsvagiridzo imwe chete tozonyatsoona kuti chii chiri kunetsa mukati menharaunda yedu. Handitika. Aiwa tinotenda mama.